kukongresi 7-0 amuri kunzwa kumashure kwangu vanhu vezimbabwe vari kufara zimbabwe yose yaungana mukati megweru vauya kuzofarira pati yavo vauya kuzofarira Nelson Chamisa neMDC neutungamiri huswa nokuti apa zvaakuitika ndezvokuti taakubva muutongi wababa vedu vakatanga nedhemokrasi mabatwangirai taakutoenda kuutongi hunyuwani new direction yataakutora sebato saka vanhu vari kufara vari kufarira kuti mutungamiri wavo munyuwani pamwe chete neleadership yavari kumupa kuti afambe nayo iri kusarudzwa nhasi vari kutarisira kuti zimbabwe nyuwani iri kutanga kuvapo mangwana panenge papera maelection aya tinenge tatova nezimbabwe nyuwani nokuti utungamiri hwatinawo utungamiri huchaunza zimbabwe itsva mukati mevanhu neupenyu utsva kwete zvavari kusangana nazvo pari zvino
mungatiudze kuti muchapedza kusarudza vanhu riini
tarisiro yedu ndeyokuti madelegeti auya akawanda kudarika zvataa takatarisira taifunga kuti nokuda kwokuoma kwezvinhu mukati menyika vanhu havasi kuzouya neuwandu but taona madelegeti auya kubva kunzvimbo dzose dzakasiyana siyana saka tiri kutarisira kuti mavhotero avari kuita vanhu ndofunga tichapedza after midnight but kunosvika mangwana kupeni ndofunga tichaita tova neutungamiriri unyowana hweMDC
muri kuti vanhu vauya vakawanda zvino nemagetsi atiri kumunzwa kuti ari kuenda enda hamusi kukanganisika henyu pakuita zvamuri kuita ikoko
MDC inonzi smart party takagadzirisa tiri ready to make sure kuti kana magetsi ezanu PF akaenda isusu tine zvatakagadzira kuti vanhu vagare vachiramba vachiona kuti panovhotewa chirudzii saka tine zvatakagadzirira kuita make sure kuti kuenda kwemagetsi hakutazokanganisi kuvhota kwevanhu.